manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi kuru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vanotara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa mudare reparamende. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti zvakaitwa nawo Munangagwa hazvisiri pamutemo. Musangano wepagore unoitwa nebhanga reStandvik rakabatana neChina weannual Standvik China Day watanga nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vatara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakadzingwa mudare reparamende. Asi CCC inoti zvaitwa navamunangagwa hazvisi pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuti sarudzo dzichaitwa mumatunhu mapfumbamwe uye dare renomination court richagara musi wa7 Mbudzi. Matunhu ari kuitwa mabyelection anoti Bedbridge West, Binga North, Bulawayo South, Cowdery Park, Lobengula Magwegwe, Lopane East, Mabvukutafara, Mbopoma Musilikazi nengeta. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC 24 muNational Assembly nemudare reSenate zvichiitevera tsamba yakanyorerwa matare maviraya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. Vachabangu vakadzingawo makanzura akawanda acho ari kuguta reBulawayo uye vanga vari meya wemasvingo Muzvayo Chantel Chiwara. Mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ostelosisiva vati vari kushamiswa nekutarwa kwezuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare uko vari kupikisa masimba akazvipa vachabangu.
Nekuti CCC hatina vanhu vatakaita record, therefore hakuna by-election tinofanira kuita. Chechipiri, zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa ine a huge interest munyaya dzatachiona vhiki rapfuura dzemarecall. Nekuti after vaita zvinhu zvavo zvichiri mumatarezi mhosva, vamhanya kunoita proclaim vachiratidza kuti their objective and agenda ndeyekuti vaparadze bato reruzhinji reCCC. Mhosva yeCCC iri nyaya yekuti CCC yakahwina maelection akapfuura.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 vari kuArusha kuTanzania kuti hapana pamutemo chinomisa vamunangagwa kuti vatare mazuva esarudzo sezvo vakaziviswa kuti nzvimbo idzi hakusisina vamiririri.
Hapana pamutemo chinokonesa vamunangagwa kuproclaima maelection dates kana pa declare wa vacancy. So kuzova kwatiri kuita speaker of the National Assembly vamudenda vakatoendesa mashoko kuzeki nekunaiwo president kuti mavacancy akadeclarewa. Hongu nyaya ichiri kudare, asi hazvireve kuti kana nyaya iri kudare dzimwe dzese zvombomira.
Chipangamazano chePeople's Party vaHerbert Chamuka vaudza Studio 7 kuti vaNelson Chamisa vaifanirwa kutanga vatsvagurudza nhoroondo yenhengo dzavo. Asi vatiwo vanoona sekuti bato reZANU-PF haridi bato rinovapikisa.
Pati yeZANU-PF haidi kuona vaChamisa vachikondesta as a presidential candidate kana kuti pati yeCCC ichifiudha maMP muparlament. Saka chiri kutodiwa ndechekuti pati yeCCC haisi kutombodiwa zvachose nepati yeZANU-PF, nekuti ZANU-PF inoda pati inoita zvido zvayo kwete party inenge ichiopoza. Saka kureva kuti muZimbabwe muchava ne one party state yezano PF ndo agenda yayo.
Zimonya ndidzinoti vamunangago varikutara mazuve esarudzo panguva iyo nyaya yakataurwa nevaongorori vesarudzo vesadak neAfrican Union isati yakurukurwa nezvayo nehurumende nemapata anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, hurumende yeIsrael inonzi yakurudzira kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vari kuKiryat pedyo nemuganhu wenyika iyi neLebanon vabviswe. Izvi zvinotevera kurwisana kwakasimba pakati pemauto eIsrael nechikwata chinotsigirwa neIran cheHezbollah munzvimbo iyi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro manheru kuti vachange vachiendesa chikumbiro kudare reCongress rekuti chekuti homwe yemari yekubatsira Israel muhondo yayo neHamas iwedzerwe. Vakawanda pasi rose vari kukurudzira kuti hondo yauraisa vanhu vakawanda iyi imiswe. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe.
Mamirire ezvinhu muGaza ashatisisa. Vanhu vadumbirwa uye vadzipwa. Chinotoda kuita ndechekuti Egypt itaurwe nayo ikasire kuvhura muganhu wayo unopinda muGaza kuitira kuti vanhu vagokwanisa kupiwa chokurya, mishonga nezvekupfeka nezvese zvinodiwa pakurarama. Nokuti mweya wapapa wokurwisana pakati peIsrael neHamas wotoda kuti pasi rose ripindire munyaya iyi kuitira kuti vanhu vapone. Ndaani chichiverenga zvimwe zvinhu izvo kuti pakati napakati pevanhu vomuGaza vanodarika miriyoni vasiya misha yavo uye vari kutambudzika, vamwe ndovaurawa. Saka pochida kutoti pasi rose rikasiri kupindira.
Semaonero enyu, zvakakosha sei kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichisvika kumagumo?
Hondo iyi yakutotevera matsimba ehondo iri pakati peRussia neUkraine. Saka ndinoona sokutoti ikasakasira kudzimwa hondo iyoyi, kuchatsusanwa zvakare ikoko kuMiddle East ikokoko. Nokuti inoi imbundurira yakabva kare nyaya yePalestine neIsrael. Saka ndinongoona kuti ikasamiswa nokukasira nechimbi chimbi, pachasusanwa nokuurayanwa iko kuIsrael nokuPalestine zvakanyanyisa. Nokuti zvaakuitika izvi zvinhu zvinoda kuti zvimiswe kuitira kuti vanhu vasaparara uye hondo isadzama.
Zvingave zviri nyore here kuti mapato maviri aya ari kurwisana eIsrael neHamas vagare pasi vataurirane, kana kuti imi munoona zvichizofamba sei?
Handioni Israel neHamas pachavo mativi maviri iwawawa achikwanisa kugara pasi kutaurirana, nokuti bope racho radzama. Chinotodiwa ndechekuti paite vana mutongi gava, nokuti iyo United Nations nenyika dziripo mativi maviri dzinotsigira Hamas nedzinotsigira Israel ndo vanofanira kuita vana mutongi gava paite dare rokugadzirisa nyaya iyoyi. Nyaya yarebesa iyi inoda kuti paunzwe kugadzikana kwakanaka kuitira kuti mativi maviri iwayaya vave vanhu vanokudzana nokutenderana kugarisana zvakanaka.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party muzvinafundo Uriah Izembe vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti ZANU-PF yadzosa zvakare sangano reForever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ mudunhu reGood West uko kuri kuitwa sarudzo yeby-election mudare reNational Assembly mwedzi unouya. CCC inoti nhengo dzeFAZ dziri kufamba mumisha dzichivhundutsira vanhu kuti vavhotere ZANU-PF kana vasingadi mhirizhonga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo ii, irikuitwa musi wa 11 mbudzi, zvichitevera kushaya kwemumwe, wevaida kukwikwidza. Musarudzo ii munanyamavhuvhu, vakazvimiririra, vaChristopher Mutonhori Rhodes, izvo zvakatadzisa sarudzo ii kuti ienderere mberi. Vari kumirira Triple C musarudzo ii, vaEfrem Morudu, vanoti sarudzo haisi kuzoitwa zvakachena, vachiti vatsigiri vavo nevamwe vagari, vari kuvhundutsirwa nenhengo dzefazi. Izvo zvavanoti dziri kufamba nemotokari dzisina kunyorwa, dzichinyora mazita evanhu mumaraini zvichibatidza ZANU-PF ikasakunda kuchaita hondo munzvimbo mavo.
Nokuvhundusira vanhu kuti kana mangopedza kuvhota inini vanhu vetriplec tokuzivai mavhota akanga asabuda zvatinoda tinoya tichikupisirai dzimba tidiidi ndo maitiro avanhuvanhu vefazi vari iye zvino motokari dzezanupf dzadowanda dziya dzisina manhamba plate dziya dzisina mitero dzawanda mukuti weminoma saka ndo vanhu vefazi vavane vachifamba nemota dzakadaro.
Mumwe mugari wemuchatswedzi vaurayai kanungovere vati nhengo dzefazi dzakatotanga zvekufamba mudunhu ravo dzichivimbisa mhirizhonga kana vanhu vakasavhotera nhengo yebato rezanupf.
Intimidation yefazi yatokurisa zvekuda kutodzokera kunodarika yanga iripo kare because vari kufamba door to door vachinyatsokukudza kuti mukasavhota zvakanaka munomozoonera ZANU-PF haifanirwe kudyiwa because ndomuzvanano wenyika kaisu toshaa kuti totozvifambisa sei mukati meinonyika kana tichirorama tiri muusungwa kudai.
Hatina kwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vajohn paradza sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi mutauriri wezanupf mudunhu remasvingo vapepuka ichiweve varamba izvi vachiti vetriplec vari kutya kukundwa musarudzo.
Saka chandiri kuona chiri kuitwa bato retriplec neavo vanoti vakazvimiririra ndechokuti vari kuedza kuzvinyaradza nemanyepo kuitira kuti kana tazovakurira voti takakurirwa nokuda kwezvikonzero zvatakambotaura.
Mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwashe munzanga vati sangano ravo harina motokari dzinonzi dziri kufamba-famba mumamisha idzi asi vati rine vanhu varo vari kupinda mudzimba vachiita basa ravo remazuva ose rekuita tsvakurudzo dzesarudzo vasingaiti mhirizhonga kana kutyidzira vanhu.
But in short, what I'm saying, FAZ was never disbanded. FAZ ichiri kushanda iri kumacommunity. Asi zviri kuitika ndezvekuti FAZ haiite violence. FAZ haitidzire vanhu. FAZ inotaura nevanhu. Kana pane vamuri kuona vari kutidzira vanhu, zvinoreva izvo ndezvekuti havasi veFAZ.
CC inoti kutyidzirwa kwevanovhota kunoita kuti sarudzo dzisaitwe pachena. Izvo zvinozoita kuti dzisabude zvakanaka uye dzisatambirwe nevakawanda. Sangano reFAZ rakazoropodzwa nemapato anopikisa masangano akazvimirira oga pamwe nevakaongorora sarudzo dzemunanyamavhuvhu vakaita seSADC neEU vachiti ndezvimwe zvezvakaita kuti sarudzo dzisafambiswe zvakachena. Musarudzo dzebyelection iyi mune vanhu vana vari kukwidza vanoti vamorudu veCCC vaparadza veZANU-PF varobson kurwa veNCA navamatiri mudzingwa avo vari kukwidza vakazvimiririra vaChristopher Mutonhori Rhodes vanove murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaiva nechekuita nezvematongerwo enyika mushure mekunge vapesana nevamwe vavo mubato reZANU-PF zvakaita kuti varambidze kukwidza musarudzo dzekutsvaka vaizomirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Musangano wepagore unoitwa nebhanga reStanbic rakabatana neChina weannual Stanbic China Day watanga nhasi muHarare. Bhanga reStanbic richikurudzira kushandidzana kunoita kuti vese vana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuChina vange vachiwana cheuviri pasina anotsutsumwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Makambani akawanda munyika pamwe neyekuChina anga achiratidza zvinhu zvavo zvakasiyana-siyana pamusangano watanga nhasi uyu. Vachitaura pamusangano wemazuva maviri uyu, mukuru webhanga reStanbic vaSolomon Nyanongo vati ivo sebhanga rine hukama nevamwe vezvemabhizimisi vekuChina vachaita zvese zvavanokwanisa kuti pasava nevanotsutsumwa mumaitiro emabhizimisi pakati pevekuChina nezvizvarwa zveZimbabwe.
Tichiti win-win, tiri kuti munhu wese anenge aine chake chaanobuda nacho chokuita kuti bhizinesi rake rikure. Saka ipapo ndokusaka taunganidza mabhizinesi ava pamwe chete kuti zvisazongoite zvedive rimwe, vange vachitaurirana, vachichinjana maideas Isusi Stanbic tinenge tiripo.
Va Hanon Lee vanoshanda vari ku Johannesburg ku South Africa vari ivo mumwe wevakuru vebhanga rekuChina reIndustrial and Commercial Bank China Limited. Iro rine zvikamu mukambani ye Standard Bank Group inove muridzi we Stanbic vati vanofara kuti makambani ekuChina arikuwedzera mabhizimusi muZimbabwe. Vati izvi zvinoradza kuwirirana kukuru pakati peZimbabwe nenyika yavo. Muzare Viola Chigara avo vanga vachiradza mabasa anoitwa nekambani yavo yeMineva inoita nezvema insurance vati vane tarisiro yekudyidzana zvakanaka chose nemabhizimisi ekuChina.
Nezvaitwa nhasi tine tarisiro yekuti tichange tichizowanawo mabusiness from other countries senge China dzachonawo vachiona kuti nyangwe vashuya kuno kuti can also be insured muno muZimbabwe. And tinotenda neforum yavaita yanhasi iyi nekuti inotikurudzira tese tese tinobenefita ivo vanobenefita tese tinobenefit.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika uye vakamboshandira bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vamasimba manyanya vane maonero akasiyana namuzvare Chigara.
Zvino zvataakutarisana nemaprivate institutions semabhengi zvaakusimbisa position yemachina zvokuti raa ramangwana tichaona zvichitinetsa kuti mibvunzo mizhinji yatiinayo ichange yaakunetsa kuti ipindurwe nokuti ikwezvino izvi machina ari kuwana protection kuhurumende, asi raa ramangwana tiri kuona maprivate banking institutions aakupindira muukama ihwohwo asi haasi kuenda akarerekana neveruzhinji rweZimbabwe.
Mukuru wekambani inovandudza kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mune zvemabhizimusi yeDiplomat Business Network vaRobert Muganda vati ivo nekambani yavo vachaita kuti pashaye vanochema-chema pakuita mabhizimisi.
And isusu semaclub anoita zvebusiness tichenge tichitraya kutinge tichiedza kuti tibatanidze kuti pave ne nchirungu nichati balance ye trade between nyika dzacho dzatiri kutaura nezvacho.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaFrederick Shava kuti tinzwe divi rehurumende sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Hurumende yeZimbabwe yagara ine ukama webhande neBurugwa neChina kubva munguva yehondo yerusununguko. China inonyanya kutenga fodya nezvicherwa zvinosanganisira goridhe nechrome kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengawo kubva kuChina mishini dzimotokari, mishonga yemuzvipatara nezvimwe zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutonga muNiger nezuro akati akatadzisa hurongwa hwekuda kuedza kutiza muhusungwa kwevaive mutungamiri wenyika iyi vakabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum nemhuri yavo. Izvi zviri kuuya apo kwave nemwedzi ingada kusvika mitatu vaiswa muhusungwa vari mumba mavo zvichitevera kubviswa kwavo nemauto pachigaro. Aimbove gweta revaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, Sidney Powell, akatambira mhosva dzaari kupomerwa dzekukanganisa mafambisiro esarudzo mudunhu reGeorgia, akabvuma kufakaza achiroverera vamwe vaari kutongwa pamwe chete navo. Powell, vaTrump nevamwe gumi nevanomwe vakapomerwa mhosva dzekutyora mutemo unorambidza kushanda kwemabhizimusi zviri kunze kwemutemo mudunhu reGeorgia. Vamwe varimi vegorotsi munyika vanoti mvura iri kunaya mune mamwe matunhu emunyika yave kukanganisa gorosi ravo richiri mumunda ranga rasvika pakuti richikohwewa, vachiti rave kumereswa nemvura iyi, izvo vanoti zvichaderedza gohwo ravo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mvura yakanaya mukutanga kwesvondo rino yakafarirwa zvakanyanya nevamwe varimi, zvikuru vari kugadzirira minda yavo, asi varimi vegorosi vanoti yakaunza unyoro hwakawanda uhwave kumeresa gorosi ravo. varimi ava vanoti kumera kwegorosi richiri muminda kunoderedza goro ravo uye gorosi rinodzikira unaku hwaro kana kuti quality. Varimi vane michina yekuomesa gorosi kana kuti madryer ndivo vangangogona kukohwa sekutarisira kwavo. Mumwe murimi wekuchegutu mudunhu reMashonaland West vapenikati Magwada vanoti gorosi ravo rakanaiwa kwemazuva maviri richadzikira unaku hwaro zvichaita kuti riiswe mugrade repasi izvo zvichava vapa mari shoma pane yavanga vachitarisira. Mumwe murimi wekumashonaland central vari Midio Makaki vanoti gorosi ravo rave kutoonekwa kuti rave kumera. Mumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland east vachaona nhoe vanoti vave kutoomesa gorosi ravo nekuti havazive kuti mvura ichapera rini. Murimi ane mukurumbira mudunhu remashonaland west vatinashe Ziki vanokurudzira varimi vegorosi kuti vatenge michina yekuomesa gorosi kuti vasarasikirwe negorosi kana mvura ikanaya zvisingafungidzirwi sezvakaitika.
Chazvo kuti anaya like nhasi anaya mangwana mukanzwa kupedza for 3 days or so kusina zuva. Ipazvabo wete inozotarisa kunzi nosprouta.
Mumwe murimi wegorosi kuMidlands vakatenda makwavarara vanoti kana murimi asina michina yekuomesa nayo gorosi rake anofanirwa kukurumidza kurima mumwedzi wachivabvu kuti azokurumidza kukohwa mvura isati yaturuka kusanganisira yebumharutsva.
Kukurumidza kudyara, kurumidza kudyara yakatiomanakatochera.
Asi vaziki vanokurudzira varimi kunyanya vegorosi kuti vatore insurance kuitira kuti vazobhadharwa kana paita matambudziko anoparadza zvirimwa zvavo akaita semoto kana mvura sezvari kuitika izvi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanokurudzira varimi vegorosi kuti vakurumidze kurima kuti vange vapedza kukohwa muvhiki rekutanga mumwedzi waGumiguru.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti kana vachirima gorosi ngavadyare nenguva kuitira kuti witi yavo ikohwewe kubva muna September kusvika first week of October mvura isati yanaya.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaObed Jiri vanoti varimi vegorosi ngavambomira kukohwa kana vasina michini yekuomesa vachiti gorosi rimbotanga rarohwa nezuva riri mumunda kuitira kuti unyoro hudzikire. Gorosi rinofanirwa kudzika unyoro kusvika pamadigirii 11 kana kuti 11 degrees kuti rikohwe pasina dambudziko. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zviroto zvebazi rezvekurima zvekuti varimi vachakohwa matani 440 ezviuru zvine 444 kana kuti 440,844 metric tons pamahektare zviuru 92,000 akarimwa nyika yose. Hurumende yakazivisa mwedzi wapera kuti ichange ichitenga tani regorosi nemadhora ekuAmerica anoita 522 kana kuti US$520. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitari chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura kana kuti museve Taurai Mwanyisa anobva kwachecheche kuchipinge uyo anoimba nechikwata chemutape Express. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Agitari ndakazvitanga ndiri form 1, that was 2001. But ndaingoita hangu zvekunoridzawo paassembly ndichingofadza vanhu nekungoteerawo maartists kana auya kumashows the likes of Analek Macheso. But kuzonyatsokuzopinda mustudio kuti nditangewo kurekoda music yangu, it was 2020.
Sei zvakatora nguva yakareba kudaro kuti muzotangawo kudzikisa muchirekodha mega?
Ndine zvinhu zvandakati dzidzei kuvanhu vemagitare vandaiona, saka ndakadzidza kuti zvinhu zvinyatsozofamba kuti ute magitare akanaka, iva une pekugara chekutanga, uve une basa raunoita. Saka ndanga ndingori bhizi kugadzirisa musha, ndazopedza izvozvo ndakabva ndaita flexible magitare. Ndikachiridza hangu magitare vana vanekekurara zvinenge zvava raiti.
Murume ane muono uyu, machitanga kutsikisa kudai, vateereri vari kutambirana sei nemimhanzi yamuri kurova?
Ndakatongoitawo ndichiti ndiri kuzama, but zvakazotoita ndirambe nichienda mberi yatove puresha yevateereri. Vamwe vaitoti sei wanga wakagarira chipo ichi nguva dzese, saka vateereri vakatambira magitare zvakanyanyisa.
Vateereri vai mune mashoko amunoda kuvapawo here?
Ya, mashoko aripo. Mashoko ndeyekuti hakuna mwana anozvarwa nekumhanya musi mumwe, saka mukudzidzawo mupamwe tinopotsa. Patinenge tichipotsawo muitewo patience nesu, tinenge tichitodzidza tichienda mberi. Saka rambaiwo munesu muchititsigira.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu vasingazivi kwekuiwana, vanokuwana ikupi?
Right, ndakasununguka kubatika paWhatsapp namba yangu +27 South African code 62082 4100. Then music yangu iripo pa YouTube Taumwanyisa and Mtape Express. Then pa Chubit iripo futi, pa MP3 Juices iripo futi, then pa TikTok ndiripo, nepa Twitter futi.
Ndinoda kuti mundipe chimwe chete chamunoda kuti ndibude nacho nhasi mudariro ndimbochisembla ndorova chipi chacho?
Ndiroverewo somu yakanzi Taurai Zvenyu yandakaita 2001 featuring Taruinga Manjokota Shuka Shuka.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Taurai Zvenyu kubva kuna Taurai Mwanyisa uyo anga ari parunare zvakare panhauya manzwa achikurukura naIvan Zininga Studio 7 ari muJohannesburg, South Africa. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi tisati taonekana, musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekutarwa kwezuva resarudzo dzemabai election nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa mudare reparamende. Asi CCC inoti zvaitwa navamunangagwa hazvisi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 20 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama recalls yayenzwa ngendlela ekhe mthethwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba mhlaka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenza ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awe TCC axotshiswayo kuleli daba kuleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Na betiba kempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuphojisa izinto lezo. Kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho ifine idlulela labo abathengayo.
Abakumsebenzi wezokulima bakhuthaza ukumiswa kwempi e-Israel le-Hamas ngoba isesatshelwa ukuba izaphazamisa ukusebenzelana kweZimbabwe lele-Israel emsebenzini wezokulima. Umbukiso wensuku ezimbili wabebhanga le-Stanbic wokusebenzelana labe-China abawenza minyaka yonke owezamabhizimusi owe-Stanbic China Day usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba umhlaka 9 Mpalakazi ilo ilanga eliza kwenza ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awebandla Let Citizens Coalition for Change ezaxotshwayo kuleli dale. Kodwa abe-TCC bona bathi inyathelo elithethwe ngumnangagwa alikho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukulesi saziso esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette, umongameli Mnangagwa uhle wabeka ukuba ilanga likamhlaka 7 Lwezi kulapho okuzahlala idale lokubhalisa abafuna ukuncintisa kulolu khetho i-nomination court. Indawo ezakwenza ukhetho lwama-by-elections zibalisa iBinga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopo Mamzilikazi, LaSenketa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uhle wathi ibandla leli kalivumelani lokwethulwe ngumongameli ngoba ephambana lomthetho.
Mina njenge-TCC asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama recalls yayenzwa ngendlela ekhe mthethweni. The Speaker of Parliament acted in error. Akufanelanga ke kubela any member of parliament owavotelwayo okhitshwayo ngenxa yokubana dissenting party as per the constitution yeZimbabwe yiyo elelungelo yokurecola umuntu. I-TCC ekhokelwa ngubaba uNelson Chamisa ayila muntu omrecolileyo. Therefore yikho indaba yakhona isemadale ke High Court yeZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uveze ukuba umongameli Mnangagwa ulandela umthetho esithi ukuxotshwa kwamalunga e-CCC akulani lebandla lakhe.
As ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections, and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party. We're the part of the people.
Ugotwa ikweta, elizimeleyo umnumzana Mpilo Dube uthi, okwenziwa ngumongameli kusemthethweni. Lapho eParliament kungasela amalunga kumele kube lokhetho esithi labo abafuna ukuphikisa lokhu bangaya emthethwandaba.
Umongameli ulandele umthetho ngenxa yokuthi singakhangela indaba leyi yama MPs awe-TCC.
kwakumele kuqale kuchacwe ukuthi incwadi le ivele kubani ukuthi hayi madoda thina sime kanje kanje kodwa ke kungasenani ukuphambaniseka kwezinto ukuthi khona maso kusiyiwa emthethweni kuyiwa lapho isikhathi ilanga lokhetho selizela kukhulunywa lakhankaso kusho ukuthi lokuza yenza ukuthi iwudaba le-CCC lungani lwenzini.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-People's Unity of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba lokho okwenzakalayo yibuqili obusegcebeni be-ZANU-PF.
Bona imisebenzi ye-ZANU-PF yonke le imisebenzi yenzwa nguChabangu yokuxotsha ama-MPs e-CCC. Ayiyo msebenzi kaChabangu leyi, but leyi imisebenzi iyenzwa iparty ye-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Njoba sibona ukuproclaima kuka president ama dates e-by election kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula separation of powers. Ikhoti uyayi-undermine ngoba idaba mayisisephambi kwamakhoti kumele ukuthi upresident eqale imikhoti ifake i-decision.
Ukolunye udaba olufanayo umeya wedolobho leMasvingo uNkosazana Chantel Chiwara usemisiwe layo umsebenzi ngemva kokuba umphathintambo obona ngezamadolobho lobele idolobho leli ukuba uChiwara usexotshiwe laye ngozithi unginobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxothisa amalunga awe-CCC awedayele ephalamende Senate lakumakhansili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe selukhuthaze ukuthi imiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas esibulalise abantu abaningi. Uhlangothi loluthi impi le izaphazamisa ukusebenzelana phakathi kwalo le-Israel ebiphathisa ngemitshina yokulima lokuthelezelwa kanye lolwazi lwezokulima kukhangelwa kakhulu endaweni ezingani izulu elinenye. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ikhulume lomqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni.
I-Israel ingamanye amazwe alo lwazi olujulileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi ekuyeneuhlelo lwe-Agrikhaltsha nxa besiba sempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho igcine idulela labo abathengayo. Kanti-ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa le nhlalakahle yabantu ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imibono sifundisane kusiba lula. Pho-ke nxa kusiba bengxabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise-ke ukutholakala kwezinye izinto ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedilikile kumbe indlela okuhamba khona izinto siya kwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseka kugcine kungakaihambeli ngendlela esifika ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esikufunda kwizimpi lezi kungaba yiyona leyo kungaba ngeye-Russia le-Ukraine yikuthi asiliseni njengeZimbabwe ukuthi okweneliselayo ukuthi sizilimele. Sizilimele kube kunengi sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology kuthenela Israel yindawo yomlelo ngabe yikho lapho abenzi buceceshe okuningi bekhangele ukucubungula indlela zokusebenzisa amanzi ngendlela phezulu ukuze phela inzuzo namanzi amalutshwane nalawo ibe phezulu. Njalo siyaba namathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezithiyeneyo kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So ngakuphazamiseka ngale kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inhlelo ezinjekazona lezi zingagcina sesizikhuthi.
Lo ube ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima Agricultural Technical and Extension Services Agritex esabeleni semathebeleleni North Mnumzana Dumisani Nyoni exoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lamuhla abebhanga leStandbic babe lombukiso abawenza minyaka yonke labeChina owezamabhizimusi oweStandbic China Day. Lombukiso wenziwa ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabasomabhizimusi baseZimbabwe labeChina. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elandisa phezu kokuqakatheka kwalolu suku, umqondisi weStandbic eZimbabwe, uMnumzana Solomon Nyanongo, uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisa ukusebenzelana kwabosomabhizimusi bamazwe omabili ukuze kungabi lokuqilana kwamacelela.
Most of the Zimbabwean companies they buy from China, and through networking we do have partners in China who are there to authenticate products which are being sourced from China to make sure that they get them at a good value and also the right quality.
Iningi lamakhampani lithenga impahla kwele China. Silabo esisebenzisana labo kwele China abayibo abakhangela isimo sempahla evela kwele China ukubona ukuthi bathola impahla elungileyo.
Kulaba amankampani amanengi aphatheka kulombukiso agoqela akumsebenzi wama-insurance. Unkosazana Samantha Sisasenkosi Ncube ongumcebisi kwezokuthatha ama-insurance ulandisa kabanzi ukuba busiza ngayiphi indlela ubudlelwano laba kwamanye amazwe afana leChina.
Kuba lapha sizabonakala sikwazi futhi ukushowcase ama-products esiwa-offerayo. Sihlangana labanye ama-business sibanceda ngezinto zabo zonke zefinance.
Umqondisi obona ngenhlelo ezethulwa yinkampani yezindaba eye-Diplomat, uNkosazana Nomathemba Hlekisa Dube, uthi leli lithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili.
Sibuye ukuthi sihlangane lama different businesses abuye lapha ukuthi abekwazi ukuthi sina sikhona ukuthi noma lama embassies abefuna ukusebenza lawo bakwazi ukwenza lokho ngokubuya kithi sibancedise.
Okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi eye Confederations of Zimbabwe Industries CZI uNkosikazi Sekai Kubarika ulandisa ngezifiso zenhlanganiso yakhe ekudlelaneni kwabo labo sowabo abeChina.
This presents an opportunity for entrepreneurship and it presents an opportunity for investment. It presents an opportunity for business partnerships.
Lokhu kunikeza ithuba lokusungula amabhizimusi njalo kwezokusebenzisana kwezamabhizimusi.
Esinye isiphathamandla sebhanga le-Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, uMnumzana Honai Liu, uthi ukwanda kwamankampani elizwe lakhe eZimbabwe kuyisibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Sifisa njalo ukubona amakampani amaningi ethengiselana lawakwele China kwela kusasa.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kahulumende weZimbabwe ngobudlelwano leChina kwezamabhizimusi ibe liphutha njengoba umphathintambo wobudlelwano lamanye amazwe lezamabhizimusi uMnumzana Frederick Shaba ubengadobhi ucingo lukamakhalekhukhwini wakhe. Ubudlelwano beZimbabwe leChina buhlezi buqinile kusukela ngempi yenkululeko. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations Comtrade ethi ngomnyaka odluleyo umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili iZimbabwe ithenge impahla ebiza amadola emelika edlula ibillion 1.1 billion kwele China Yona yathenga impahla yebiza amadola edlula ingxenye yezigidi 583.6 million. Ele China livame ukuthenga igwayi lamatshe aligugu enjiwayo awegolide chrome lokunye kwele Zimbabwe. Usuku lwalonyaka olwe-Stanbic China Day lunanzwa ngombukiso wensuku ezimbili oqale lamhlanje uphela kusasa phansi kwendikimba ethi Creating Sustainable Partnerships for Growth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umama osakhulayo oleminyaka engamathumi amathathu yokuzalwa, unkosazana Priska Dale, obelethe amawele abantwana abathathu ngompalakazi womnyaka ophelileyo, obethwele nzima ukondla abantwana laba, usetholise isipho soncedo lwezigqoko lokudla kwabantwana ngabesifazana abangamapholisa kanye labomama bomanyano kaDorcas abebandla lokholo eleSeventh Day Adventist Church. Gubika uEzra Chisasibanda.
Lebecula bekhitha mama bomanyano kaDoka benkozi yesabata kanye namapholisa esifazana abenhlanganiso yeZimbabwe Republic Police Women's Network abanikeze unkosazana Priska Dale usizo lempahla lokudla. Umsokeli wesikhulumeli samapholisa akobulawayo njalo elilunga lenhlanganiso lesifazana asesipholiseni u-Assistant Inspector Nomalanga Msebele uchasisa okubafuqe ukuthi basize uMadale.
Kule mhlanganiso okuthiwa iZimbabwe Zetherapy Women's Network. I-network loku kusitsho inhlanganiso yabomama sikhangela under i-national building and social responsibility. Kukhangela nje uZulu ukuthi abantu bahleli njani lokusizana. Sasesisizwa kumedia ukuthi uPriska Dale ubelethile abantwana abathathu. Okuqala wangikhona ule minyaka emithathu khathesi sebusisiwe futhi ngabantwana abathathu. Sasesimzwela sazwelana naye njengabomama. Sasesingena ezikhwameni zethu saqoqaqoqa lokhu kuncane sikutholileyo sasizakale ekondleni laba bantu.
Unkosikazi Rwena Kumete wemele omama bakaDoka unqoma ukwenziwa ngamenhlanganiso yakhe lamapholisa.
Ngumlimi njengabomama ukuthi sitheba kithi umntwana nangu bakithi okhalayo lapha sile slogan esinye nxa sikuwumensini sesithi end it now. Kuthiwa nxa subonile umhlelo othi ubolunje wena kumele ube ngofaka i-full stop editheni lwakhe. Thina kuphela njengabomama bakaDoka sithi vutha mlilo lapho kubonakale khona inidi sithi chidini sizokuthi sivane lapho kulani okudinga ukuthi kuvale khona.
Uphiwe impahla lokudla okuzamphathisa kwesikhathi eside uMadale. Labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezithiyeneyo ukuthi bancede uMadale, njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Uphiwe impahla lokudla okuzamphathisa kwesikhathi eside uMadale. Labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezithiyeneyo ukuthi bancede uMadale, njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengozo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela waleli bandla. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngu-town clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire ward kobulawayo. And abantu bakobulawayo abantu bempophoma ngabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukansi lawa leli banda lethi kusi wakhethwa uhlangothulo wabo mama ngaphansi kweproportional representation ukwazana zibusiso chongwe la yopothiwe utokwazakala lelihlazo
ke qedwa u receive incwadi evele counseling ku clerk esithi angisanga u counselor owakobulawayo because of incwadi ebhalwe ngu laws ithena ngu secretary general of ECCC. It's a disappointing act by the minister of local authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundile abahamba esikole abawazi umthetho owelizwe, though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansela waleli bandla le-TPC owakhethwa uhlangothi lwabo mama ngaphansi kwe-proportional representation ukwazazana zibusiso chongwe la yopothiwe uthi okwenzakalayo lihlazo
kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi usesirikhola ade aseyiwo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokho engiyiyo i-TPC angisukanga ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council angizange nje ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-TPC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela kobulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kumfumfu. Ngigama lami ngu-Ezra Chisa Sibandawe, Studio 7 kobulawayo.
Abe kansili yemaphandleni eWange Rural District babika ukuba sebelelwe ngomthetho ozabasiza ukubuthanisa imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko emangweni lo ngokuhlawulisa abamabhizimusi lezakhamizi imithelo. Umthetho lo ubikwa usezandleni zohlangothi lukahulumende ole local government and public works bona abasawuhlolisisa andubana upasiswe. UNokuthaba Dlamini usiphala lodaba.
Okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni eWange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba abazichazele ngalo mthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo ntate ziyakhalaza nge-$5. Sitasiqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele unzima sithi $5 umuzi wonke.
Unkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso ukuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo ngabe umhlangano lo ubuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Buka singu 2.5, 2500. Sikhiphe sonke i-$5. Siyathola 12,500. Masa sikhiphe 12,500, ikhansili lethi sidina ipethi river sendi, ithi pixendi, ibhadala abantu abakhaya. Kambe singayehluleka ukuba lehosi. Siyaba nayo, sobadala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi, umthelo wekhaya.
Kodwa izakhamizi zamukelele linyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. Unkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna umvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sibili lapho sikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi ngiyalima engadini ngiyaswela lapho engithengisa.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe unkosikazi Ntombi yezwe moyo othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angani abafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyitholi sugijimele kudleni akulalutho uyabuka ufisa sikuthi angungaza kuyekela ukufisa into esika kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenze njani kunje abantwana babe sezikolweni ni-school fees kunzima kunzima ungahamba uthi afika mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi yinswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kuBosabhuku ibisidluliselwa endwendweni isiyafika kuKhansili. Kodwa uSabhuku wekaChechethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe abantu ilwepha lentweni yabe khuntho indlala. Eyasiyamali yithi impenge yokuqala ithi imali asiyla isiyezwa sibi khona kuthi njalo sebhuka sekasela forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Imali yale into engatholakaliyo but izise kuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokuthiyana abanye abanye bangabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingxeka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yeWange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ikhangela ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni kwomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wodumo wePansula uHarrison Masuku odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Ayoba Thilachi Zule sizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Zile kwezomculo kule Victoria Falls bayamthanda amagama yekela sizwe imbali yakhe ngamafichane.
Ngazalelwa endaweni yase Victoria Falls ngomnyaka ka 1986 ngomculi iqembu lami kuthiwa Ayoba Thilachi Zule. Ukuthi Thilachi Zule minzi uthi Thilachi Zule libala lestonga ngesiNdebele siyabe sithi thela sigcwale.
Umculo wakhe bawuthakazelela abantu abaningi ikakhulu abahlali bepholosi. Pho uthiwani lomculo Ayoba?
Umculo wami kuthiwa yiPansula Music. Ulamadlela ade ayi-7 oculayo lobhalayo nguHarrison Masuku.
Ayoba kukhona abanye abaculi abamenza wathanda ukucula umdumo lo.
Ngangijabulela kakhulu ingoma zikaThaso ngisesemncane, so yinto eyayenza lami ukuthi ngikhayise ukuhlabela. So abantu engihlabela labo music lo ePansula ngomunye othiwa ngoRoni, abagidayo ngu-Angela lo-Avid lo Yoland yeba abantu abakhitaye
bone iwe alila masika natitaye batubone iwe alila masika natiyana tubone iwe alila masika natiyana tubone iwe alila masika natitaye batubone iwe alila masika natitaye batubone iwe alila masika natiyana tubone iwe alila masika natiyana tubone iwe
Seremunda, 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 Sere, Kati, Jabalambe, Kati, Jabasimbi, Sere, Thilachi Zule.
Umculo Ayoba Thilachi Zule uyatholakala kuma digital platforms lakubo Facebook.
Laku YouTube Ayoba Thilachi Zule. Laku WhatsApp siyakunika futhi. Siyabambeka enambeni zika 07
Sibongela phana uEzra Chisa Spanda osiphe uhlelo lwe Woza Friday silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngijabo kancuke.